Orangu chirongwa chakasvika nezuro. Chakasvika chakaverengwa nezuro mangwanani. Kuverengwa kwatakaita kwakati gutsa zvizhinji kana mibvunzo yataibvunzwa yakanga yakatirerukei kupindura. Taibvunzwa nerurimi rwechishona rwanga rwakatirerukirawo isisiwo chikuru. Taibvunzwa kuti une makore mangani, vana vako wokutanga vakamubereka vane makore mangani, uyezve wokutanga yeye ano makore mangani, pavana vako waunawo pane ane any disability here, pausiku hwapfuura pane akararapo here kuti izofuma riri zuva rekuverengwa, une vamwe vana here vaunogara navo vasiri vana vako, uyezve vana ivavo vabereki vavo vamai nababa vapenyu here wese? Mibvunzo yavo yakanga yakatirerukira zvizhinji.
Makakwanisa kuziva sei munhu anoverenga vanhu uyu?
Munhu uyu takakwanisa kumuziva nonhau yekuti vakanga vano makadhi avakanga vakaisa muhuro mavo airatidza kuti uyu ndiye muverengi wevanhu ecentas.
Kopa zvipfeko?
Zvipfeko vakanga vane nhumbi dzavo dzavainge vakangopfeka dzisiri dzekunzi ndedzebasa.
Izvi hazvina kukukanganisaiwo here kuti munge muchicherechedza munhu uyu?
Hazvina kutikanganisa kumuziva nekuti akanga ane kadhi raakanga anaro muhuro make, uyezve munhu uyu mudzidzisi wechikoro chedu chenharaunda yatigere.
Zvii zvimwe zvamungakurudzirawo kune vamwe nekuti tinonzwa kuti vamwe vari kutya kuverengwa uku?
Pakuverengwa handione pane chakaipa. Ndikatoona kuti zvinhu zvakanga zvakatoreruka kuti munhu unge uchizikanwawo kunzi uri kurarama uri munyika. Ndinototi zvangu vari kutya kuverengwa ngavasaita zvavo, hapana chinombotyisa kana mibvunzo yavo yakareruka zvizhinji kuipindura.
Maonero enyu tingati here chirongwa ichi chakarongeka?
Semaonero angu ndinoona kuti chirongwa chakarongeka.